Pandaka pi president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maillegal sanctions. Asi tese tinoziva kuti masanctions aya akaisirwei. Chavangadai vakangotaura ndechekuti aiwa tiri kuziva kuti pane zvaikanganisika tiri kugadzirisa pane kuti vaite sekuti masanctions aya akangoiswa. Zvisina nhoroondo tinoziva kuti masanctions akaiswa nekuti pana pasina kutongwa Zimbabwe yanga isiri kutongwa zvakanaka papa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndo zvinhu zvavangadai vakangoti aiwa izvi zvinhu izvi taakugadzirisa kuitira kuti zvirango zvanga zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Vanokosana Mupofu, munofungei nenyaya yataurwa naDr Mukonzai?
Nyaya yemasanctions iyaya, nyama yemasanctions inonetsa because masanctions aasirwa nyaya yevhu, but ivhu tatora hapasina nyaya, hatidzokeri kumasure tochengeta ivhu yetu. And vana Britain vanhu vamakandi dzakatanga nyaya yacho coming back on board, so toda kuti United States to follow through because we have really progressed further than where we were in 2002.
President wevakati sarudzo yakaitwa murunyararo asi tinoziva kuti pakafa vanhu panguva iyi, munoti nazvezvo zvizvi?
Nyaya yekufa kwavanhu is very regrettable, but again nyaya icho that's why president akade akasarudza commission kuti ione kuti chii chakaitika, so whatever commission ino recommend he will follow, and I'm very confident he will follow that. Zvinhu zvinoitika, at least he's moving forward. Akaita se akatsarudza commission kuti ionesise kuti chii chakaitika kukonzera an unfortunate incident yacho.
Dr Mukonza, munoona sei kana makatarisa nyaya yeland reform?
Hongu ndinoda kutenderana navo kuti pasvika nyika nyaya yeland reform inyaya isagone kuti idzokere kumashure, asi chinoda kuti chisimbirirwe ndechekuti pakuchida kuti hurumende ichiongorora kuti akambowana ivhu iri ndiani uye ari kurishandisa zvakaita sei, nekuti ivhu hupfumi hwenyika, yandingati national resource, inofanira kubatsira nyika. Asi kutaura kwatiri kuita iye zvinezvi, ivhu riri mumaoko evamwe vanhu vasiri kugona kurishandisa kuti vabatsire nyika, zvinobatsire izvozvo. Saka ndinoona sekuti president angadai vakanobatawo ipapo kuti at least pawanikwe confidence yekuti nyika ine kwairi kuenda pamusoro pane kungoti ivhu takatora.
Mr Nkosana Mupofu, chamunoona chakasiyana pane zvakataurwa navamunangagwa nezuro nezvaimbotaurwa navamugabe ndechipi?
President Mnangagwa havana kutuka vanhu, vava former president was very used to it, anotuka manations acho anoda kushanda nayo. Pakasiyana ndepati president Mnangagwa vakati Zimbabwe yoda kushanda nenyika dzese between the two.
Dr Mukonza, mashoko enyu okupedzisira pamusoro pezvakataurwa naPresident Nezuro?
Nezuro vakataura havo zvakanaka, asi chandinoona chichaita kuti zvionekwe kunyanya kunaka kwazvo zvavakataura ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuti shanduko yavakataura itange ipo here zvechokwadi chokwadi, kuti zveshuwa-shuwa here vakavhura maoko kuti vanoda kuita mabhizimusi neZimbabwe vaite mabhizimusi, kuti zveshuwa-shuwa here nyaya dzecorruption dzinova dzimwe dzaadzichiita kuti vanhu vasauye kuzoita business neZimbabwe dzagadziriswa here, mitemo yaiswa yagadziriswa here kuti inangane neconstitution yeZimbabwe nezvimwe zvakada. Hongu vanogona kunge vakataura zvakanaka, asi chichapa pundutso nyika yeZimbabwe ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe.
Vanokosana Mupofu,
let's all give Zimbabwe takabatana and give the president a chance. Because ndinyika yetu tese, whether we are opposition, whether we are ZANU-PF, whether we are independent, toda kuti tibatane, tishande, toda kuti Zimbabwe yetu isununguke, Zimbabwe yetu ifambe mberi ku catch up to mama ma countries, you know, to modernize our economy and achieve the goal yetu takaisa ya 2030 kuti tive middle income economy.